Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 19 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yavankalema Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu yokoka nyanzvi dzezvemabara kuzoongorora kuti ndiani akauraya vanhu muHarare.
Saka izvozvo zvinoremera vatengi. Saka tiri kuti isusu imwe nyaya yataurwa tapira kuna minister kuti vagozonopirawo mberi vaonotaurawo na minister Mutunyunyuve kuti danho iroro rakatorwa nezimurati kuziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yapozisheni yegavhumendi here.
Zimura inoti vemabhizimisi vari kutengesa zvinhu nemari yekuamerica vanofanira kubhadharawo mutero nedhora rekuamerica kwete maRTGS kana mabond notes. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana nekurohwa kwakaitwa chikwata chavo chenyika chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC, Studio 7. Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu nhasi vaita musangano nevemaindustry muHarare vachivakurudzira kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Asi vaNdlovu vaudzwawo nevemabhizimisi ava kuti havasi kufarawo nemimwe mitemo yehurumende inosanganisa danho ratorwa neZimra rekuti vanenge vatengesa zvinhu nedhora rekuAmerica vabhadhare mutero nedhora rekuAmerica kwete RTGS kana bond. Vandlovu vati vange vari kumusangano pataedza kuvabata, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe, President vaDenford Mutashu.
Wafamba zvakanaka musangano wanga uripo pakuti hurumende nevemabhizimusi vange vachiongorora kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera. Saka vemabhizimusi vanga vachipirawo kuna minista zvinyunyuto zvavanenge vainazvo nezvinetswa zvaari kusangana nazvo, uyewo mukuru weindustry Honorable Mangaliso Ndlovu nemutevedzeri wavo vaHonorable Raj Modi vachipirawo kubhizimusi zvinyunyuto zvavangangodai vainazvo. Asi chinangwa donzvo ranga riri rekuti hurumende nevemabhizimusi vashandire pamwe chete kugadzirisa nhau dzemitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana kunyanya-nyanya izvo zvinodyiwa mudzimba zuva rega rega yatinoti mabasic commodities.
Zvii zvamanga muchitaurawo imi sevanhu vanotengesa zvinhu izvi kuti zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti mitengo iderere?
Chinoda chimwe chechimwe chataurika nevatauri vakasiyana-siyana kusanganisirawo nesu inhau yokuti pari zvino pane zvinhu zvakati zvinoda kuti zvibatwe. Kunyanya-nyanya takatarisana nebhajeti ichange ichiparurwa nemukuru wezveupfumi hwenyika Honorable Mutunyunyuve mumazuva mashomanana ari kuteera. Saka ndingati donzvo ranga riripo pakuona kuti zvii zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa panguva diki diki inoi, uyewo tichinangana nekugadzirwa kwezvinhu kuti zviri kuita kuti mitengo isimuke. Zvimwe zvacho ndezvekushomeka kwemari yekunze, mari yeforeign currency. uyewo kuti vemabhizimusi wo vangaita sei kukurudzira kurimwa kwezvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nana soya beans ne gorosi, kuitira kuti vanogadzira mafuta nevanogadzira furao nezvimwe zvakadaro makore mashoma anotevera tisarambe senyika tichinotenga zvinhu zvunze kwenyika, nekuti tine minda uyewo tine varimi vakawanda. Chavari kungoda ndechekuti vanga vachiwana batsiro yekuti vanga vachirima zvakakwana zvinozoita kuti zvirimwa izvozvo zviwanikwe munyika.
Ko, panyaya yemabond notes maRTGS apa nedhorari kuamerica hapana kumukawo here mutauro?
Tikatarisana nyaya yemabond notes inyaya inogona kungokurukurwa zvayo, asi mukatarisa kuti muekonomi yedu mabond notes anovavarira kusvika 500 million. Asi nekuzotariswa kwakaitwa yatingati rebasing yakaitwa nemukuru wezveupfumi vamutuli mumwe, ikonomi yedu iri pa25 billion GDP. Saka mukatarisa mabond notes iwayo mashomanene wayo haanganzishwa, ndohamba akonzeresa kuti mitengo inyanye kusagadzikana. Asi nhau iripo ndeyekuti mune plus or minus 9.6 billion muikonomi iyo yakauya kubudikidza nekugadzirwa kwemari kwanga kuchiitika muikonomi. Saka ndo yatingati isusu hatingataure zvemabond notes tisina urongwa hwakazara hwokubata nhau yemari yemumhepo, electronic money, 9.6 billion iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwawo kuti zimurai rikuti vari kutengesa zvinhu nemari yekuamerica vanofanira kubhadhara mutero nemariwo yekuamerica. Muri kuonawo sei danho iri?
Hurumende inofanira kutaura nedonzvo rimwe chete. Zimurai ingangoparure mutemo iwoyo. Zvazvinenge zvakutongoreva ndezvekuti vakutongobvumidza kuti munhu wese anga achitongotengesa zvinhu nemari yekunze, mari yemayusa. Saka izvozvo zvinoremera vatengi. Saka tiri kuti isusu imwe nyaya yataurwa tapira kuna minista kuti vagozonopirawo mberi vaonotaurawo naminista mutuli mumwe, kuti danho iroro rakatorwa nezimurai tichiziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yapozisheni yegavhenmendi here.
Mutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musi wa19 mbudzi gore rakapera, Central Committee yebato reZANU PF yakagara musangano weChimbi Chimbi ikati sebato yainge yodzora vaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kuti vasave mumiririri webato iri vachitungamira hurumende. VaMugabe vakabva vapiwa kusvika nenguva dza12 masikati nemusi wa20 mbudzi kuti vange vaenda pamudyandigere. Kubviswa kwavaMugabe pachigaro kwakapa vamwe kuti vafunge kuti zvinhu munyika, zvikuru munyaya dzezveupfumi, zvaizogadzikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaPromise Sunday.
Pane zvakawanda zvatichinjei. Takatarisa tenderwa kwaiita vanhu kuti vakwanise kukampeina zvakanaka munguva dzamaelections. Patakazenge taita maelections egore rine, takaona kuti zvanga zvakatisiyanei hazvo. Hongu pane kuvhiringika kumwe kwakazoitika, asi takaona MDC ichienda throughout the country vachikwanisa kuita marali yavo, vachikwanisa kumobilisa vanhu. Izvozvo zvinova zvinhu zvakatifadzawo kuona zvichiitika, nekuti nguva yatakanga tiri yanavo Mugabe takanga tasvika panguva yekuti hapana chaikwanisa kuitika mumamisha, vanhu vachakwanisa kuenda mumamisha vachikampeina. Saka izvozvo zvakatichinjei.
VaSande, pane zvamungati ndezvipi zvisati zvanyatsosanduka zvekufadza veruzhinji?
Pane zvakati wandei zvisati zvagadziriswa. Munoona kuti uore muZimbabwe hausati wagadziriswa. Tinoziva tine nyaya dzakawanda zvikuru kwazvo, dzimwe dzine madhoketsi dzeupfumi hwenyika hwakabiwa, hatisati tatombonzwa kana any answer kubva kuhurumende iri kutonga kuti chii chiri kuitika pauore ihwohwo. Saka tinoona kuti zvakawanda zveupfumi hwenyika hapana chatichabuda. Takanzwa zvezvichinzi vaMugabe vakuda kuvabvisa nekuti vane mbavha dzakavakomberedza. Takafungidzira kuti vamunangagwa vachingopinda tichaona chikurubhi chichita kufashaira nembavha dziya dzasungwa dziri mangetani asi pari zvino hakuna kana chimwe chete chatati taona. Saka zvinhu zvinoshunguruza kuti zvinhu zvacho zvine udzamu zvinoita kuti nyika ifambire iendere mberi hatina zvati taona. Cash crisis muZimbabwe yakatowedzera yakatonyanya, iye zvinezvi vanhu vaakushandisa maRTGS. Hazvaisambonzwika kuti maRTGS anova ndo medium inoshandiswa nereserve bank ndo yatova currency yekuti munhu anenge achifamba mumastreet achitanzi ndokupa maRTGS, hazvisati zvambonzwika izvozvo. Saka tinotoona kuti chitori chimbambaira chakatomirira kuti chitoputika zvekare icho chichi. Saka kuchinja chaiko chaiko ndinofunga kuti takangotora waini takaibvisa mubhodhoro takariisa muplastic, asi waini yayo yakangodara haina chachinja.
Saka munoona remangwana renyika rakamira sei? Zvii zvamungati imi mungada kuona zvichigadziriswa?
Zvatinoda kuti zvione zvichigadziriswa isusu inyaya yekuti corruption ipere. Ndochinhu chikuru chatinoda ichocho icho. Corruption ngaipere, ngative nehurumende inotora vanhu vose vane huore vasungwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbove mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaPromise Sande vanga vachitaura vari parunhare kuFlorida muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Musika wekuGlenview 8 Furniture Complex watsva masikati anhasi. Vamwe vanhu vakatsva zvakaipisisa, asi hapana shoko rekuti pane vafa here. Midziyo yakawanda yaparadzwa. Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa achiri kuferefeta chakakonzera moto uyu, asi kusvika pari zvino hapana munhu ari kunzi ashayika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaPeter Moyo mumiririri weMDC muParamende. Tinzwe hurukuro yavaita.
Ya ichokwadi kwatsva nzvimbo iyi inogara ichingotsva nguva nenguva, asi nyaya iripo ndeyokuti vanosezera ipapo ndivo vari kuita dambudziko rokuti kanzuru ikati regai tiuye ipapo tikugadzirisei, dzive neorder izivagadzirise zvakanaka naka, pavanosezera pange pakanaka pachionekwa zvenzira yokuti pakaitika moto ungadzima sei mafire extinguishers ayaripo. Iye zvino izvi izvozvo zvinhu izvozvo zvaazvina kugadzikana zvakanaka. Umwe noumwe anongoti ichi chinzvimbo ndechangu ichi ndechangu, muguruva imomo tachiisa maglue chii nechii ipapo apo. Saka munoona kuti izvo vanhu vanoramba vachirasikirwa nezvinhu zvavo zvavanenge vachifanirwa kupedzisa paGlenview Area 8 apa.
Semanzwiro amaita pane akuvara here?
Iko zvino hapana chatati tanzwa maererano nokukuvara kwomunhu, asi vanhu varasikirwa nembasha dzakawanda zvikuru, vemasofa ava nemapuranga avo zvakawanda wanda tsvatsva.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo moto uyu uri kuramba uchingobvira panzvimbo iyi?
Dambudziko iri rinogadziriswa chete kana vanhu vanoshandira ipapo vakaisa musoro pamwe chete vakabvumira kanzuru kuti ikanzuru yeHarare kuti iende inogadzirisa pano apa. Ive indastiri chaiyo chaiyo isaramba iri sezvairi izvi. Mukatarisa mweya uri muno wemoto wanyanya, vanhu vari kutsvira mumabhazi, hautichazivi kuti mweya rudzii uri kufamba. Saka nzvimbo iyi inogona kunge ine mweyavo uwoyo, nokuti asandiko kutanga pamwe kati vake china pachingotsva. Saka vanhu havafaniri kuti ko vakaramba pachaguma chichaguma chaitika chokutiko pachaguma pafa munhu ndozvichaguma zvaitika.
Avo vange vari nhengo yeParamende yeMDC vaPeter Moyo vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuHarare. Komiti yavang Nkalema Montlante iri kuongorora nezvekupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu inoti yokoka nyanzvi dzezvemabara epfuti kana kuti ballistic experts kuzoongorora kuti ndiani akauraya vanhu muHarare pakuratidzira kwaiitika. Vanhu vatanhatu vakashaya muchiitiko ichi apo mauto akaedza kuzomisa kuratidzira panonzi painge popwanywa zvinhu achiuraya vanhu ava. asi vakuru vemauto vari kuramba kuti mauto akapfuura vanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Avo vane vanova kutiza tiza vane zvavanoda kuviga havasi kuda vanoziva zvakaitika vanoziva zvainyatsoitika vanozviziva kuti zviri kutaurwa namasoja aya zvogona kuva chokwadi chokuti kana AK dzaipfuura vanhu komota dzaingopfuura dzi dzaitiza sei pasina mota yakamborohwawo nebara kana kuri kuti yanga ichinangamo vanhu. Mibvunzo inofanira kupindurwa iyoyo yokuti kana komishen yaita inotipa maconclusion hatikwanzi mashonda ari kuya kuri kana maballistic experts vanoziva nenyaya dzezvombo nezvamabara namabhakuna ndo vachatiudza kuti zvinofamba sei izvi zvinogoneka here kana kuti hazvigoneki. Isusu tingangotaura semalayman but kuna maexperts achadhila nenyaya iyi. Ngatitambanukei zvedu, ngatiregei tichitsigira komisheni iri kunyatsotambanudza basa racho zvakanakanaka. Ine vakuru vakuru vanhu vanoremekedzwa, vana vamohlande vanoremekedzwa, vana vese vana anyeuko vanoremekedzwa. Vanhu vane mareputation at stake panapa havazoiti zvokuvharavhara. Nokuti reputation dzavakashandira upenyu hwavo hwese dzinoenda mugomba.
Saka nyanzvi dzinenge dzichiongorora nyaya dzemabara dzinenge dzichibva kupi?
Hatizivi izvo, tingatovhunza vekomisheni. Nokuti komisheni haisi hurumendeka. Isusu tiri takamira kudivi rehurumende but komisheni iri independent. Inogona kutoona kana inogona kusarudza kuwana hurumende ine mhosva kana kusana hurumende ine mhosva. Saka ivo ndo vanoziva maexperts avanoda. Isusu vakangotiwo sehurumende tibatsirewo pakati tinogona kuvabatsira asi apa havana chavakati hurumende iite. Enda handitarisire kuti maexperts achanenge ari ekuanzi nekuti obviously zvinobva zvanzi bias. Saka bati handizive. So tingatonzwa nesekretariat, tingatonzwa navaimabhizo tiko vanhu muchavaona kupi asi tinoziva kuti maexperts ari kuuya maballistic experts.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumasvingo reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA pamwe nesangano rekodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe vanyorera kanzuru yemasvingo gwaro renyunyuto vachiipa mazuva maviri kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura mudzimba dzevagari vachiti izvi zvikasaitwa vachapinda mumigwagwa vachiratidzira.
Vagari vemunzvimbo dzinogara veruzhinji mudhorobha reMasvingo vave nemavhiki matatu vasina kuwana mvura mudzimba dzavo mushure mekufa kwepombi inotonza mvura kubva mudhamu remutirikwi. Vachitaura neStudio 7 nhasi, visangano remura pamwe chete neWomen's Coalition vanoti vakagumbuka zvikuru nekuti kanzuro haisi kuratidza kuita chimbi chimbi nekugadzira dambudziko iri. Vati vave kutyira kuti zvirwere zvakaita sekorera netyphoid zvinogona kubata vagari. Muzara Ita Chimanikire vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura vanoti vatora danho rekuda kuratidzira nekuti kanzuro iri kutyora kodzero dzevagari dzekuwana mvura nguva dzose.
Apa kanzuro yedu 48 hours ultimatum nekuti tiri kuona kuti kodzero dzedu sevagari dziri kutyorwa zuva nezuva. Zvatinoona kuti isu tinogona kuita dambudziko rekuita cholera outbreak na typhoid outbreak nenyaya yekuti even tichivaudza kuti tiri kuda mvura havasi kutiteerera sevagari. Endizvo zvinotishungurudzawo kuti kake chiviri tichiita dambudziko rakadai ende tichiita 2 to 3 weeks tisina mvura. Toiwanepi yekumwa yakachena? Vana vada kuenda kuchikoro vageza, vane mvura yakachena yekumwa. Saka apa tati kana vasina kutipa mvura, isu tava kupinda mustreet tichidemonstrata vatipowo mvura vagadzirise dambudziko ratiri kuona seguta.
Vagari vazhinji vave kutorarama nekunwa mvura yemumatsime iyo isina kuchena. Kanzuro iri kuedza kupawo vanhu mvura nemabhauza asi haisi kukwana. Vagari vazhinji vanoti vanomukira pakati peusiku kubata raini pamabhauza aya nezvibhorani zvishoma-shoma zviri munzvimbo dzavanogara. Muzvare Joyce Mungu, sachigara weWomen's Coalition mudunhu reMasvingo, vanoti nyaya yekushayikwa kwemvura iri kunyanya kubata madzimai ndosikavanyorera kanzuro tsamba uye nekubatana nemamwe masangano kuti vazoratidzira kana kanzuro isina kugadzira dambudziko iri mumaawa 46.
Isu seWomen's Coalition takaendesa petition yedu tichiratidza kusafara kwedu nemaererano nenyaya yemvura nokuti tiri kuona kuti ratova dambudziko guru ratoafekta guta redu reMasvingo. Saka isu seWomen's Coalition takaendesa petition yedu tikutarisira kuti kanzuru icha ekta pa petition yedu nekugadzirisa dambudziko remvura vakatikasawana kugadziriswa kwedambudziko iri zvikureva kuti isu se Women's Coalition tikuzobatana nevamwe ma organizations ari muno masvingo uye zvene ma members edu Women's Coalition kuti tichaita ratidziro murunyararo.
Asi meya wemasvingo vakuri maboge vanoti kanzuri yakagadzirisa dambudziko iri vachiti mvura yatotanga kuwanikwa kune dzimwe nzvimbo mudhorobha.
Chatatakamirira component yanga yakafa pambu yedu yakauya yakagadzikwa zvokuti nhasi paitawo madevelopment ekuti some most of the areas dziri kuripota dziri kutanga kuwana mvura but iri kuti haina pressure nokuda kwokuti pakuuya kwayaita kwese inobva kunge vapo saka pressure nedemand iripo iko zvino zvinoita kuti inonoke kusvika but we are very happy kuti within the next 48 hours kwese inenge yasvika kunzvimbo dzese.
Asi vagari vazhinji vanopikisa meya vachiti munzvimbo dzavo mvura isati yave kubuda kunyanya vekurunyararo West vachiri kungomirira mabhauza nekuenda kuzvibhorani. Mahard Life Tangai ndemumwe mugari ati zvekutaurwa nameya hazvisi zvechokwadi.
Meya vasada kuudza vanhu nhema vachiita kuti zvinhu zvitezo kuti zvanaka muguta ipo pasina chakanaka. Isu tatobva kunoteka mvura muchibhorani izvo zvekutoona mabhaketi ari muchingorawo. Tobva kuchibhorani hapana kuti kwai mvura iriko tingasunda zvingoro izvo mvura iriko vasadero vari kunyepa izvo vanhu vakaunganira izvo vakamirira bhauza mvura haina kumbotosvika kwose ikoko vasateerera nhema muromo wavo uyu chete kungoti hauzarigwawo negwizha asi dai waizarigwawo hamenozivi zvaizoitika.
Dhorobha remasvingo rave kugara ichisangana nedambudziko remvura sezvo michina inopomba mvura ichigara ichingofa. Muna Nyamavhuvhu vagari vakaita mwedzi vasina mvura nekusashanda zvakanaka kwemishina iyi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandhi Maramba.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechechechewoye. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emerson Munangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakaremara muCameroon varatidzira nhasi vachitsutsumwa kunzvimbo inogara vakawanda vanotaura chirungu mushure mekunge vamwe vavo vaiurayiwa mukurwisana kunotyisa pakati pemauto nevakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika 25 vakashaya mukuratidzira uku. Vanhu vari kumatunhu anotaura chirungu vari kunetsana nevari kumatunhu anotaura French. Vanhu vanosvika 90 vafa kumoto uri kubvira mudunhu reCalifornia muAmerica uye vamwe chiuru chimwe chete havasi kuzikanwa kuti varipi. Moto uyu wave nevhiki rose uchibvira uchiuraya vanhu nekuparadza midziyo. Vana chiremba vari kukurudzira vanhurume nevanhukadzi kuti vaende kuzvipatara kunoongororwa nyaya yekushaya kwavo havi yekusangana pabonde zvinova zvinonzi ndezvimwe zvezvinhu zviri kuparadza michato yakawanda muZimbabwe. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuru yatakaita na Dr. Josephat Chiripanyanga au vanoshanda pachinoi Mall Medical Center pamwe nemutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Fungisai Majando zvakabuda pachena kuti vanukadzi nevanhurume vanotadza kubudirana pachena mairirano nenyaya idzi izvo zvinokonzera mirizhonga mumhuri Dr. Chiripanyanga vanoti pavhiki roga roga vanosangana nevanhu vaviri kana vatatu vane dambudziko irori.
Misha mizhinji yaparara nenyaya idzodzi. Chinonetsa ndechekuti panoitika inonzi stigma. Vanhu vanotya kana kunyara kutaura nezvazvo. Kuti ndikaudza mudzimai wangu kuti ndine dambudziko rakadai so, anokwanisa kundisiya kana kundiseka kuti hapasina hurume, hapasina baba. Asi kune mishonga mizhinji yatinokwanisa kupai inobatsira kuti nyanga yababa ikwanise kumira.
Dr. Chiripanyanga vanoenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti mukadzi kana murume ashaye hanya nemumwe wake.
Zvirwere zvakaita seshuga kana diabetes mellitus zvinokonzeresa zvakare kuafektwa kwetsinga dzinofambisa ropa ende zvokonzera futi kuti ropa risasvike zvakanaka kunenge yababa. Ropa rakasvika zvakanaka kunenge yababa, nenge yababa haichakwanisa kumira ende kwakutya dambudziko kumusha.
Chiremba ava vanoti vose vane dambudziko iri vanofanirwa kudya chikafu chaidyiwa kare nemichero yakawanda uye nenyama isina mafuta akawanda kuti zvisimbise misana yavo.
Tinoikarija tanaje chikafu chiri yaudzi chine utano. Chikafu chedu chechinyakare, matraditional foods, sadza rezviyo, sadza remhunga, tinozvikurudzira chaizvo kuti vanhu vadye chikafu chakadaro. Mundiro yemunhu tinoexpecta kuti munhu ngamuve mune 50% of chikafu chiri mundiro, half yechikafu chese chiri mundiro memunhu ngange ari mafruits nemavegetables. Imwe 25% yochiita macarbohydrates, ndo riri sadza rako. Sadza toti ngarisadarike chibhakera, zera rechibhakera, saizi yakaita chibhakera chako ndo amount yesadza yanofanira kudya.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana zvose izvo zvavanokurudzira zvakaramba vanobatsira munhu anenge aine dambudziko rakadai nemishonga inobatsira kuti musana usimbe akwanise kushanda zvakanaka.
Kana zvanetsesa zvese diet zvaramba ende tazoenda futi kunyaya dzema medication watadza kushandisa mishonga yako yeshuga, yeBP, yecholesterol, but nenge yekuramba ichinetsa kumira kune mapiritsi atinopa anobatsira zvakare kuti nyonga yababa imire. Vazhinji vanoda kuenda kunoshandisa mumwe maheads akasiyana-siyana atiziye kuti anoshandawo zvakadii and hatimaencourage cause tinozosangana namwana anoya nemaproblems inonzi priapism kuti nyonga yamira ichakwanisa kurara cause madrugs avashandisa maheads avashandisa they are too strong.
Mashoko aya anotsinirwawo naDr. Majandu avo vanoti nyaya iyi idambudziko guru rinokonzera kuti vamwe vanhu vapedzesere vaita gumbo mumba gumbo panze.
Chinonetsa ndechekuti dambudziko iri tinoziva kuti idambudziko hombe rinowanika panguva dzakasiyana even pamarriage moon in the course but vanhu havauyi. Zvinhu zvamunotonzwa pane mashoo iwawo kana ari mashoo anasistilda kana kuti munozviverenga munewspaper kana kuti munotozozvinzwa kuti ndizvo zvanga zvakonzeresa patinoti munhu aita gumbo mumba gumbo panze mozonzwa kuti changa chatokonzeresa inge iri nyaya yebonde yanga yatotanga kunetsa.
Vanoti zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti mukadzi nemurume vashaye havi nebonde inyaya yekushushikana mupfungwa kana kuti stress pachirungu. Izvo vanoti zvinokwanisa kuparadza michato.
Tinoona kuti panyaya dzebonde chinenge chichinetsa atinoti isusu mamental problems. Pandenge nichiti mamental problems, maproblems tingati kurwara zvirwere zvepfungwa. Muzvirwere zvepfungwa izvo zvakasiyana-siyana, mune zvinhu zvakaita sestress kana kufungisisa. Zvinhu zvakadaro zvinogona kugumisira zvaafekta nyaya dzebonde. Saka unokwanisa kuona kuti kana murume achishushikana neimwewo nyaya maybe kana yekubasa inenge ichimunetsa kana yekutsvaga mari, anogona kushaya havi yekusangana nemudzimai wake pabonde.
Vazhinji vane dambudziko iri vanokwanisa kupomera nyaya dzekuroiwa, asi chokwadi chiripo chiri chekuti zvirwere zveshuga neBP ndizvo zvimwe zvinoita kuti mumwe ashaye havi yekusangana nemumwe wake pabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuti panyaya dzezveupfumi pane zvachinja here. Gore rakwana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Muri kufara here nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 19 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke umlilo elokitshini leGlenview eHarare. Abantu abambalwa abatsha kanye lempahla ebiza inkulungwane zamadola.
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzile into zabo ngezandla.
Inhlanganiso ebona ngokukhomisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe weGugurawondi.
Umkhondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi logebele fiye ama-victims zeGugurawondi.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mgabe ekubeni umkhokheli walo nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kulabantu abathe balimala kakubi eHarare namuhla kungozi yokuqhamuka komlilo endaweni esebenzela abaphila ngokwenza imisebenzi yezandla efana lokubaza eGlenview 8 complex, njalo balahlekelwa impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Impahla le igoqela amasofa lenye nje etshiyeneyo esetshenziswa ezindlini. Indawo le ike yatsha njalo nyakenye kwaba lomonakalo omkhulu. Amapholisa athi asacwayisisa. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona yini ababhubhileyo kulingozi, imfanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana iveza abantu abaningi becheka buhlungu, omunye ethe daca phansi, njalo abanye bebesemoteni begijinyiselwa esibhedlela. Ingozi le iza ngemva kokutsha kwesakhiwo esihlala odokotela abasebenza esibhedlela sempilo koBulawayo ngomgqibelo. Ngeviki edluleyo kule bhasi elumathe njalo umlilo kwaba kwafa abantu abangamachumi amane lambili. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxele umeli weSouthton eDale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ngengozi yanamuhla.
Udubo olwenzakalayo laphana ikuthi abantu abalaphana abayezompa ngazwe laba bayahlupha. Ngisesengukhansela laphana sazama ukuthi khona silungisise indawo leyana kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo. Sazama ukuthi khona siwalungisise kube kuhle ukwenza ukuthi kungabi lokho kudenzakala ngoba akwaziwa ukuthi khona vele umlilo wakhona vela ngayo. It's not organized, akulandawo, ayisondawo enhle yokuthi khona siyabe kutshengisa sibili ukuthi khona i-industry. Ngoba nxa kuyi-industry kuze kube lakhona ukuthi khona uyakwazi ukuthi umlilo uyabuya. Ubuya njani kube lalokhuyana okuthithayo. So sokuyenzakale kaninginingi sozakatumbe sokunomoya khenga lokho okuyenzakala eZimbabwe kungathi umoya sokutsha amabhasi ayatsha khathesi umlilo pho kuphuma from nowhere abantu bayafa bebinto betshiswa umlilo akusakwazi ukuthi ngathi kuvela.
Bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela?
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzile into zabo ngezandla. So balahlekelwe impahla eningi, amaplanka akade bayathengile, okuningi ningi okulungisa amasofa ayiglue yabo. Balahlekelwe impahla enye emangalisayo. So kuludubo kakhulu khonoku. So mina ngithi kathesi njengoba sokwenzakele njengakhonoku, uhulumende layenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiyane nakho lokhu kulungiswe kuhle kube yi-industry isibilisibili ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana, kulezimota zabantu, kulani abaye babheka izitshala kwaphayana. So kuze kube yi-industry isibili eqondileyo.
UZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo?
dubo ikuti bavele ngabakwazi lokuthi uvela langathi engxenye kulesiganye esikwenza konoko akusaziwa ngoba into efuze ibe khona ikuthi khona kulungisiswe kuhle kuhle sibili sibili nxa umuntu esebenza endaweni yakhe abe endaweni yakhe eqondileyo ngoba kathezi ubonga ukuthi lapha sengifake okwami lapha sengifake okwami kulale kubonga uba yinqumbi akula order.
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli we Southerton edalele parlamente, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokukhumisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi isiqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe weGugurahundi lapho kwabulawa abantu emathebeleleni leMidlands libutho likahulumende ele-5th Brigade ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Selo Masolenari ubikwa isithi abantu bazazikhulumela ukuthi bafuna kwenziweni ngoba abanye badinga ukuxoliswa inhlawulo ukukhulunyiswa ukuthuthukiselwa izigaba zabo kumbe ukuthola imisebenzi. Ukucobungula lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement.
Umqondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi logebele fiye, ama-victims zeGugurahundi. Bengakhuluma ngeGugurahundi bayabotshwa. So into yena leyana nxa kulesiye kuthi ukuthi i-commission izaba le-difficult time eyokuthi khona i-convince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kibo.
Litsho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwayo i-commission bekwazi ukuthi akulangozi eduzane?
Writing is akunika ke mina dadhe into imizekeliso emibili. Sile jaha lakomkhwananzi elikhulume before i-commission kaMotlanthe. Lakhuluma ke lathi khona likhuluma ngeGugurahundi. Ijaha leli ligcine libotshiwe. Sile nduna kulapha ibhale ilokhuzeni. Ibhale incwadi, ibhalela mbona uyibonile circulator ku social media. And so kufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kungena ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech iyabi khona, but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lo daba lweGugurahundi akusela muntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo ababe behamba nabaphambili becingisisa ngodaba lweGugurahundi ngobani? Ngakuyabe kuyikuthi khona i-commission leyi igqoke ubuso obukahulumende abantu abasoke bayithembe. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhathana layo, yena uphonge wafacilitator i-ground, and then i-commission yavela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezibele amalungelo abantu labo CCJP labo Zimbright. And then kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indaba Ngceke. And then abantu bengayithemba njengokube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba letshihambakwe commission engazange ikhitshwe. Sithi kathi why lingayikhiphi yona le tshihambakwe commission kule CCJP report eyakhithwayo yabekwa laphana, why are they not using it? Bahlanganise nalokhu abafuna ukuthi babe kwazi.
Lowo ngumnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement, sixoxelaye ekobulawayo.
Wemutoko siyabuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda lani basechipinge wabakuthwe ilezi ndawo ithuba lisesekhona. Istudio 7 ye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama e-Crown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Okhansila ababili nje kuphela kumunicipal wakobulawayo yibo asebeveze inotho yabo phakathi wabokhansila phose abangamachumi amathathu i-29. Okhansila laba babanjwa ngamandla kwenza lokhu inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngendlela yokwenqabela ukungethembeki, kodwa kubikwa bevinjwe libandla labo ukuthi baveze inotho yabo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omnumzana Rodney Jele kanye lo Arnold Batirai yibo abaveze inotho yabo emphakathini laloba benze lokhu nsitha ngoba bebhale emaphepheni abawanikeze umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Bathi ibandla labo ele-MDC libavimbile ukuthi baveze inotho yabo emphakathini. Okhansila laba bathi ibandla lizakwenza umhlangano wokuvumelana ukuthi bangaveza na inotho yabo ngenyanga kaMpalakazi. Ukhansila Jele uthi lokhu bakwenze bengabanjwanga ngamandla, wengezelela esithi ibandla labo alikabanikezi imvumo yokwenza lokho.
We launched the program yokudeclare ama-assets, though currently asika declare publicly because of ama organizations esivela kiwo akasivumeli. Up until maybe in 2 weeks or so siyabe sesivunyelwe ukuthi si declare publicly, but we thought nje le resident association in conjunction with the UD organization yakontanga ukuthi let's launch the program so that whenever sesivunyelwa publicly but siyabe sesiyilaunchini. Basically, issue of declare my assets is for now it's something voluntary. It's not yet a policy whereby each and every elected leader, so we force me to declare my assets. But at the end of the day, it helps because is a community, kumama resident, babe complain with you know, elected leaders about they are corrupt.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uveze ukudana okukhulu ethi lokhu kwenza uZulu ahlale eqiliwe ngokungatshelwa iqiniso.
Ngokubona kwami declaration of assets lay ikhanya isoziphathene ngendlela abantu bebefisa ukuthi bayibone senzakala ngayo, ngoba ikhanya into ezafihlwa efihliweyo ebhaliweyo emaphepheni, kodwa kungatshela izakhamizi ukuthi mina ukhansili obantu nje ngideclare ama-assets ami yilawa lalawa. Njalo into enye engiyibonayo ukuthi i-controlled ngamaphathi kwezompolitiki. Kutsho ukuthi amakhansila lawa azavuma yini ukuthi political party ibafose. Ukhansila uJele lapho sitshele ukuthi umuntu kafoswa ukuthi adeclare. Pho iparty yakhe ngadeclare, baza declare yini? Yikho sithi anguboni kuzavele kuhambe kuhle. So kuhle kwakhanya ukuthi kulobutsotsi obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosikhona Ndebele uthi lokhu linyathelo okumele lilandelwe ngokhansila bonke ukuze kwenqatshelwe ubugwelegwele.
Amakhansila kufanele enze njalo wonke elandele amanye lawa sekukhulumile ukuthi ama-assets awami njani, ngoba singakhangela khathesi abakabi public kodwa sesizwa abangu-2 kuphela out of abangu-29 bekhuluma ukuthi bona bayadeclare ama-assets loba nje bengaphumi publicly. Kodwa kusofanele bonke bekhulume betshengise i-commitment yona le, betshengisele ukuzimisela ukuthi bazakhuluma ukuthi bona bangene bevele bethweleni.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamuzi iBulawayo Progressive Residents Association uthi kukhanya okhansila bavinjwe ngabakhokheli bebandla labo ukuthi bengavezi impahla abalazo.
Ukhanya i-directive leyivele ku-epathini phezulu ukuthi ngobani obanikeza i-permission yokuthi bazodeclare ama-assets abo. Kabame until a permission is given, and bathi permission leyo izaphiwa after mhlaka 9 December, khanya ingxenye after their Congress.
Okhansila bakobulawayo bonke ngabebandla le-MDC. iStudio 7 izame ukuxhumana lobukhokheli bebandla leMDC ukuze izwisise ngokuvinjwa kwabokansila ukuthi bachaze impahla zabo kodwa bebengadophi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mgabe kube nomkhokheli walo nyakenye ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho ngalesi sikhathi. Umgabe wayelokhu esala ukusuka esihlalweni ngalesi sikhathi kodwa ibandla lakhe lamxwayisa ukuthi nxa eyabe lokhu engasuki ngelanga elilandelayo uzaxotshwa ngendlela engalanhlonipho lidale lephalamende okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 lapho esiyabe sixoxa ngomomo wezomnotho elizweni ngemva komnyaka owodwa kwasusa oyayingumongameli umnumzana Robert Mgabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump eseWhite House sithi sizathathela njalo incwadi zokusebenza kwentatheli zindaba ye-CNN uJim Acosta esigodlweni lesi nxa isikhathi esaphiwa ngumthethwandaba asebenze singedlula. Ukukhala kombhobho ocatshangelwa ukuthi ngowamapholisa enkambeni yeziphepheli zabantu bohlobo lwesihorinja sokuchiye umanyano we-United Nations ukhathazekile. Isimo sokungasebenzi kwamaphilisi lamajekiseni emzimbeni eselapha umkhuhlane abakubiza ngesilungu besithi i-antimicrobial resistance, i-AMR, ludubo oselubhekane lomhlaba jikelele njalo abezempilakahle sebechaze ukuba lokhu kunzima ukwedlula umkhuhlane wengculaza, i-HIV. Ukungasebenzi kwamaphilisi emzimbeni lokhu kubikwa kulakho ukubisela umhlaba emuva kwezempilakahle. Kufanele isikhathi kungakabi lemithi yokwelapha imikhuhlane okulakho ukuphazamisa impilo zabantu. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umhlaba jikelele unanza amalanga ayisikhombisa asukela mhla ka-12 lwezi kusiya mhla ka-18 awe World Antibiotic Awareness lapho ikhansile yedolobho lakobulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle abahlale phansi bazidla ingqondo ukuba lolu dubo lwamaphilisi angayisayenelisisi ukusebenza emzimbeni bangaluqeda kanjani. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle ekhansilini yedolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzi Nyathi uchaze ukuba lolu dubo luhlasele ilizwe jikelele njalo bananzelele ukuba asekhona amaphilisi angasasebenziyo emzimbeni.
sesinanzelela ukuthi kulamaphilisi amanye angasasebenziyo ngenxa yokuthi izinanakazane lezana amabacteria aseyiguqukile abayilwana umhlobo esithi kuthiwa uresistant. Kusiya ngomkhuhlane ngomkhuhlane, siyathola ukuthi izinanakazane ezibangela imikhuhlane etshiyeneyo sezibangele ezitshiyeneyo zokuba resistant emaphilisini lawo esilawo. Ungakhangela kathesi besinomkhuhlane onalo siwubiza ngokuthi ngecholera owesihudo, amaphilisi ebesivame ukuwasebenzisa lawo abo okuthiwa ngodoxycycline, almost 80% ezinanakazana azisabulawa ngamaphilisi esiwajayeleyo.
Udokotela Nyathi uqhubekele phambili ethi udubo lokungasebenzi kwemithi bakubone ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wesihudo, abantu bengasasili ngesikhathi kulandela ukuphiwa imithi esezweni yokwelapha isihudo.
Lokhu kuludubo ngoba siyabe sile esithi ngama guidelines imithetho okumbe ngathi indlela esebe sicetshiswe ukuthi selaphe ngayo abantu. Nxa kuyukuthi silandela leyo mthetho bese sibona abantu bengasasili ngesikhathi esiyiso esicabangelayo, kuyasuka kusihluphe ngoba kuyabe sokusisho ukuthi sokufanele sithenge eminye imithi edulayo ngaphandle kwelizwe ukuze sizame ukuthi selaphe abantu laba abakhona khona lapha. Then into le ingingatshelwa ngokuthi nxa umuntu evele elemkhuhlane ephiwe i-treatment or bephiwe imithi ethize, kufuze anathe imithi leyana aze ayiqede.
Udokotela Portia Manangazira ongumqondisi wezokuvikelwa kwemikhuhlane ezweni kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana, ongumgcini sihlalo njalo wequla labodokotela ababona ngezi antimicrobial resistance ezweni, ukhuthaze amavinkili athengisa imithi ukuba angathengiseli izigulane imithi mahlayana anjengama antibiotics.
Kuzabe kuhle, we can actually get over that problem. Kumele vele ukuthi abantu abalapha, ama nurses, ama doctors, ama pharmacists, venga dispense ama antibiotics just like the way they are doing currently.
EZimbabwe imikhuhlane ethile yemacansini ayiselapheki kuhlanganisa lophepha. Ngomnyaka ka-2015 inhlanganiso yamazwe omhlaba kwezempilakahle i-WHO yaphawula ukuba udubo lwe-antimicrobial resistance ludubo lamazwe omhlaba, njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhankasela ukucwayisa uzulu ngodubo lolu langokuthi lungayenqatshelwa kanjani ezweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni wenguqu lizaze libe kwazi ngomnyaka ozayo ukuba liyaphumelela na ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqotshwa ngeleLiberia ngesonto. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji uyalandisa ngalolu daba.
Iqembu leZimbabwe lizigwaze ngowalo ngemva kokuba lidlalise amathuba ambalwa okuhlohla umdlalo waphela linqotshwe nge-1 kanya ngokwempumela yotsho ukuba wonke amaqembu amane akusipha sika-group G yalalo ithuba elokuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations owazaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane endle miklomelo yi-92 ngemva kwemidlalo emihlanu, kuthi iLiberia yiyo ehlezi endaweni yesibili le miklomelo yisikhombisa, kuthi endaweni yesithathu kuleqembu le-Democratic Republic of Congo elile miklomelo yisithupha, ikanti emsileni wengalane kuleqembu le-Congo Brazzaville elile miklomelo emihlanu. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi asasemahle kakhulu amathuba eqembu leZimbabwe awukuyadlala umncintiswano we-AFCON doba nje lidanise abalandeli balo ngensonto.
Iqembu le-Maorias lidlalise ithuba lokubana lihle liphumelele ukuhamba ku-Africa Cup of Nations, kodwa hayi amathuba kumbe ithuba lisesekhona ngoba angiboni iqembu ele-Congo libuya lizobanqoba lapha, bafuna umklomelo yodwa. So amathuba okuthi i-Maorias ephumelele akhona, kodwa hayi kuzafuze benganqotshwa liqembu ele-Congo lapha lizabuya lapha.
Iqembu leZimbabwe lizemukela iqembu le-Congo Brazzaville lemdlalweni walo ucina wezibaya ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMbimbitho njalo lona lidinga umklomelo wodwa kuphela ukuba libe ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngenyanga kaNhlangula. Kusenjalo amaqembu osekusaziwa ukuba wona vele noma kanjani azabe ekhona ngomnyaka ozayo khona lekwele Cameroon ngabalisa ele Morocco, ele Mali, ele Uganda, iNigeria, iEgypt, iTunisia, iMadagascar, iSenegal kanye lele Cameroon nokuyilo eliqoqala imidlalo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu leFC Platinum letheswe inkatha yokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League ngomgqibelo enkundleni yemandaba ekupheleni komdlalo walo. Leqembu lenkezi Platinum Stars lona kuyilo eliphushelise endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Naphansi kwengalane iqembu leNitrod yilo eligunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngeletriangle nge-4-2 okwempumelelo itsheli lemiklomelo engamashumi amathathu lantathu njalo lithiwa ngemiklomelo emihlanu leqembu eliphezu kwalo engananeni elechapungu. Kusenjalo inhlanganiso yePremier Soccer League siyethule umbiko othi iqembu leFC Platinum okuyilo elintshantshu zeligi lizadibana leqembu letriangle lona eliphakamise inkezo yeJibuku ekuqaleni kwenyanga ezayo kunkezo yeCastle Challenge Cup. Lomdlalo ozaqhutshelwa enkundleni emandaba. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kulindlela emamkhophozi emnyalo wami elele uyashaza namhla. Kulindlela belamanya uza suba nomo.
Umculo kamoyi uBrenda Fassie sithi vula indlela silethemba liwukholisile liwuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukuqhamuke umlilo elokitshini leGlenview eHarare, abantu abambalwa abatsha kanye lempahla ebiza inkulungwane zamadola. Inhlanganiso ebona ngukhomisana umlotho elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoxazwe weGugu Round. olivalelisayo uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.